Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nusangana zakari manero anasi urumusuwe chipiri chikunguru 20, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyiro inya dzirikuitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveveruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19. Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori yavari kupomerwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muBritain pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hweBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveveruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19 sezvo zvichibatsira mukuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba idzi munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubatsi rezveutano vaJasper Chimedza vaudza makirinika nezvipatara izvi kuti zvichange zvichipiwa nhomba pamwe nezvekushandisa nehurumende. Vachitsanangura mutsamba yavanyora, vaChimedza vatiwo muzvipatara zvisiri zveveruzhinji izvi madhokotera achabvumidzwa kubhadharisa vanhu madhora emuno mazana mana nemakumi matatu nemana nemaseni makumi matatu nemashanu kana kuti $434.35, uko vana mukoti vachabaya vachabhadharisa vanhu madhora emuno mazana maviri nemakumi maviri nemaseni makumi matanhatu nemana $220.64. Vatiwo hapana anobvumidzwa kubhadharisa vanhu mari inodarika yatarwa nehurumende. Imwe nyanzvi yezveutano uye vari nhengo yeparamende inomirira chinhoyi Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vachabayiwa nhomba.
Zvinobatsira stereki bhekezi vanhu vanotata GP wavo vari kuramba kuti dai mama tibaya nini tatida. But if we are looking at it, it's a question of trust. So I just want to trust that you're in the world. So I just want to trust that you're in the world. Because you say, my GP, you're not going to have one of them who said, Tazua. So I have 30 vaccinations per day. You need to feel a gap in a cool rush and share it. You're running like Sarah, I'm not Sarah.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association, vaEnoch Dongo, vatiwo danho iri richabatsira kuti Zimbabwe ikurumidze kubaya nhomba vanhu vakawanda. Vadongo vati vana mukoti muzvipatara zvehurumende nemakirinika ekanzuru vashoma nekuda kwemari dzemihoro, vakati izvi zvange zvichidzorera shure uwandu hwevanhu vaigona kubayiwa pazuva. Vatiwo danho iri richabatsira kuti munzvimbo dzinobayiwa nhomba musanyanyounganwa zvakanyanya.
Zvinotibatsira kuita kuti tiite decongest ma-government institution, ma-government vaccination centers, ngagara achibaya nhomba. Kuti tinonga tawedzera mapoints ekuti vanhu vapewe. Saka kuwedzera ikoko kunoita kuti zvikurumidze, tikurumidze kureacha the intended goal yatinayo. Yekuprotekta vanhu vedu. Saka ndichizvitarisa inini ndiri kuona zvinhu zvakanaka.
Asi vadongo vayambira hurumende kuti inofanira kutora matanho akasimba ekuona kuti nzvimbo idzi dzizowedzera mari yavanobhadharisa pamwe nekuona kuti nhomba yecovid-19 haizotangi kushayikwa kuzvipatara zveveruzhinji uko vanhu vari kubayiwa pachena.
Tinogona kuzoona vaakutanga kuchaja mari yakawanda kudarika iyo yataurwa iyo nominal fee. Vaakutanga kuitwa chitsotsi again. Tinogona kuzoona iyo hurumende pachayo vanoita nezvazvo vaakutanga kuendesa mavaccination akawanda kumaprivate sector ikoko. Togozonzwa kuti kuzvipatara zvehurumende hakusisina kana kuti zvemakanzuro hakusisina, vaccine vasarira kuprivate.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera varumbidzawo danho iri vachiti chitsvambe chinodzokera zvakare kuhurumende kuti itenge nhomba dzakawanda.
Tikanatsa kumanejiwa zvakanaka richaona kuti izvo takurumidza kuricha matagets edu okuvaccinata 10 million people panozopera gore rino. Saka imwe saidi yeequation yacho kuuya kwenhomba dzacho dzichibva kunze kwenyika dzichiuya munomu, hurumende ikamita its commitment kuunza nhomba, isi taunza mamaplayers emuprivate sector kuti avaccinate, aiwa zvinobudirira, tinokwanisa kuvaccinisa 10 million people. Ndo danho rakanaka ratorwa nehurumende iroro.
Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vachitambira nhomba mamiriyoni maviri eSinovac nguva pfupi yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichateverera zvipatara zvisiri zveruzhinji zviri kutengesa nhomba kuti mari idzi dzidzokere muhomwe yehurumende. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 2697. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 85732, zvichiteverwa kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nezana negumi nevatatu 2130 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 1,184,435. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana maviri nevatatu kana kuti 643,203. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nenzira dzakasiyana-siyana danho rakatorwa nehurumende rekuderedza uwandu hwevashandi vayo kusvika pazvikamu gumi kubva muzana vanenge vachibvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataro neStudio 7 vati danho rehurumende iri rinovhiringidza veruzhinji pakuwana zvavanenge vachida kumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Munyori mukuru wesangano reBulawayo United Residents Association, Bura Amai Luisa Mangisi, vati vanonzwisisawo kuti danho iri rinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19, asi vati izvi zvinosiya veruzhinji vachinetseka pakuwana rubatsiro rwavanenge vachida kubva kuhurumende. Amai Mangisi vati hurumende inofanirwa kuvandudza dzidziso kune veruzhinji kuti vaone kukosha kwakaita kuti vabayiwe nhomba.
Chikuru chiripo ndechekuti dai vakurudzira vanhu kuti vanobayiwa jekiseni recovid, ndozvinhu zvingaita kuti nyika ifambe. Nokuti tikavhara nzvimbo dzinofanira kuti vanhu vawane mabirth certificate nezvinhu zvakadaro, handioni sechinhu chinotibatsira nokuti chirwere ichi zvechokwadi tichagara nacho kwenguva yakareba.
Vakambo vemutenderi wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vati kunyange yazvo chiri chokwadi kuti kuve nevashandi vehurumende vashoma pabasa kunogona kuvhiringidza zvakawanda kusanganisira upfumi, danho iri rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Zvakanangana nekuti chirwere chisapararira problemu ingangovapa kuti zvinoafekta ikonomi, asi upenyu hwakakosha nokuti ikonomi yagara inogona kuzongomukiridzwa vanhu vari vapenyu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vaCalvin Fambirai, vati sangano ravo rinotambira danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa kwechirwere ichi munyika huri kuramba huchikura. Vati hurumende inofanirwa kutora mukana wekuvandudza kushandiswa kweunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akawanda anogona kuitwa kuchishandiswa nzira iyi, kusanganisira kupa vanhu zvitupa. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zvinhu zvinogoneka uye zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekushandisa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akasiyana-siyana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pane mapazi akawanda ehurumende anokwanisa kuita digitalize kuti vanhu vakwanise kushanda vari paintaneti, zvakafanana nekuapplyira zvitupa, mapasipoti nezvimwe zvinoitwa kuaregistra general zvokwanika kuiswa paintaneti kana vakaisa software yacho necustomer interface yacho yekuti vanhu vaive vachidini vachishandisa. Zvinhu zvatagara tichiudza hurumende yedu kuti ngaiedze kuitawo digitalize hurumende.
Taedza kunzwa kubva kumunyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kuti veruzhinji vakwanise kuramba vachiwana zvavanoda kumapazi akasiyana-siyana, zvisinei nekuti vashandi vehurumende vashoma ndivo vanenge vari pabasa asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveupfumi nebudiriro vaVincent and Chakunda vati munyika dzakawanda vashandi vakawanda vave kushanda vari kumba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID, asi vati muZimbabwe izvi zvinogona kunetsa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi uye kusave nezvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita izvi.
Tinofanirwa kuita broaden nhau yeonline facilities or government providing services through online means.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi vanoye zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo yemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori iri kupomerwa vaZuma kusvika mwedzi unouya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutongo uyu wadzikwa nhasi nemutongi wedare repamusoro vaPitkun mushure vaudzwa negweta guru ravaZuma vaDalimpofu kuti kutongwa kwavaZuma kufanire kuenderera mberi pakatariswa kodzero dzemusungwa dzinosungira kuti ange ari mudare panonzwika nyaya yake. VaMpofu vakatiwo havadi kuti vaZuma vange vachitongwa pachishandiswa dandemutande, uye vakaudza dare nemuvhuro kuti vakakundikana kuwana nguva yekutaura nemusungwa nepamusana pemhirizhonga yanga ichiitika muSouth Africa. Kunyange hazvo vachuchisi vakaramba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi ienderere mberi ichinzwika padandemutande, vaMpofu vakati vanoda kuti vaZuma vange vari mudare vachipa humbowo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vakun avo vatambira chikumbiro chavaMpofu vati vatora danho iri kuti vape magweta avaZuma nevachuchisi vehurumende nguva yekugadzirira magwaro achatsanangura kuti mhosva iyi ichafambiswa sei kana yatongwa. VaZuma vanzi vadzoke mudare musi wa10 yamavhuvhu paine tarisiro yekuti dare reConstitutional Court rinenge rapa mutongo waro pachikumbiro chakaitwa zvakare navaZuma pamutongo wavakapiwa nedare iri wekuti vapike mujeri kwemwedzi gumi nemishano. Imwe nyanzvi mune zvemitemo vaChristian Machingura vanoti mukana wapiwa vaZuma nedare unoenderana nezviri mubumbiro remitemo yeSouth Africa.
Constitution yeSouth Africa nechimwe chikamu chemutemo chatinoti Criminal Procedure Act, izvozvo zviri zviviri zvinoti hapana munhu anogona kutongwa oro kuiswa pamatare edzimhosva iye asipo.
Vama chingura vatiwo pachadzoka nyaya yavazuma mudare musi wa 10 nyamavhuvhu. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chemagweta avazuma chekuti vabili downer vasamiririra vachuchisi sezvo maoko avo asina kuchena panyaya iri kupomerwa vazuma. Vazuma avo vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vari kuferefetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaive mutungamiriri weSouth Africa. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri kwaGupta zvikuru vanakomana vanoti Atul AJ naRajesh Gupta avo vanonzi vaive pedyo zvikuru navazuma. Asi vazuma vari kuramba kuti vakapara mhosva idzi. Zvichakadaro runyararo rwave kudzoka zvishoma nezvishoma muSouth Africa mushure mekunge hurumende yaendesa mauto zviuru makumi maviri nezvishanu munzvimbo dzanga dziri kupisa nemhirizhonga iyi. Nhasi vanhu makumi matatu vakasungwa mumhirizhonga iyi vamiswa mudare remuJohannesburg vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Hurumende iri kutarisirwa kuona vamwe vanhu mazana maviri vachimiswa mudare muJohannesburg mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain neZuro akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri munyika iyi, pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hwehurumende yeBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe 150 nemusi wechitatu. Hurumende yeBritain inoti vanhu ava vakaparadzwa mhosva munyika iyi nekudaro vanofanirwa kubuda. Dzimwe nhengo dzeparamende yeBritain dzinonzi dzakanyorawo gwaro dzichikurudzira bazi rezvemukati menyika kuti rimise kudzingwa kwevanhu ava nechimbi chimbi dzichiti dzinotyira kutyorwa kwekodzero dzavo kuZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain kuZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Taedzawo zvakare kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande, asi takundikana kutaura navo. Asi nhengo yesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vanoti vari kukatyamadzwa kuti chii chashanduka chave kuita kuti Britain, iyo vanoti ichangobva kutemera Zimbabwe zvirango, idzosere vanhu kunyika yainoti iri kutyora kodzero dzevanhu.
Takabata nemabato akasiyana-siyana tikaenda kunoratidzira tiri pamuzinda weZimbabwe paZimbabwe Embassy, tichivaiuchidza kuti hurumende yava Mugabe yakanga isingatambiri mashara musika zvine chikonzero chokuti vaiti vapandirwe hurumende. Saka chasiyana navo chii? Hurumende imwe chete iyo ndo hurumende yanga ina vamunangagwa. Saka chekutishamisa ndechekuti chii chachinja chavaa kuita kuti vachitivo vanotambira masanctions kuzvivo? Chii chavapuwa neUK? Vada kurevera nhema nyika dzese kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuZimbabwe. Tikabva tikaenda kuhome office kutiwo tivaiuchidze zvakare through our petition kuti ihurumende imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvondo apera ayo vachitivo haisi kuremekedza mahuman rights evanhu. Saka chachinja ndechipi? Vava kutumira madeputies kunyika imwe chete iyoyo yavakupa masanctions masvondo apera ayo, zvinova zvinotikatsanudza zvikuru. Madouble standards ari kuitwa nehurumende yavaJohnson neyavamunangagwa hazvisi kunzwisisika kuti vari kuda kusvika papi, and hazvisi kuwirirana nekuti vakapa masanctions kuhurumende yeZimbabwe masvondo apera ayo. Vapedzezvo vochitiwo vava kutumira vanhu vari kutya hurumende iyoyo vatumira ikoko. The UK has got an obligation to receive asylum seekers over protection. Saka zviri kutityisa kuti chii chachinja.
Muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nehurumende yeBritain kuti vanhu ava vanhu vaiparadze mhosva munyika iyi?
Zvikonzero zvavo zvavari kutaura kuti vari kuda kuti vanhu ava vadzosere kumusha ndezvekuti vari kutivo macriminals vanenge vakapara mhosva kunoku. Home variko vanopara mhosva vachienda kujere. Zvino mutemo unoti kana waenda kujere kunokora anokwana mairi unofanira kudhipotwa kuendeswa kumusha. Asi zvatiri kuona kunoku ndezvekuti kune vamwe vane madriving offences iyoyo vanotoitora semhosva, inotonzi mhosva iyoyo, unotonzi uri criminal nekuti unenge wasvikora mutemo. Saka kune vane madriving offences vari kuwanikwa vachiendeswa kumadetention centers, izvo vamwe vanenge vakaitawo mafraud, vamwe vanenge vakaitawo zvakasiyana siyana. Asi mutemo uripo unoti kana munhu uchinge waita mhosva inoita kuti uende makore mairi kujere, unofanira kutipotwa. Asi zvatiri kuona kuno zviri kukatyamadza nekuti vanhu vacho vawandisa i-150 and kuti tinzwisise kuti vanhu ava 150 vese vakapara mhosva here kana kuti zvango zvekuti vazadze ndege vaendese vanhu muzimbabwe kuburikidza nokuti vakabuda mueurope, saka hazvisatzwisisika kuti vari kushamisa sei.
Ava vanga vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevana vezimbabwe vari mubritain reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambau vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvichitevera kuda kubayiwa nebanga nemumwe munhu apo vanga vari muurongwa hwekunamata kwemaIslam weEid al-Adha. Izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zviuru nezviuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kutiza kurwiswa mudunhu reWestern Equatorial uko kwakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. Zimbabwe yave kuedza kukwezva vamwe vemabhizimusi vekuRussia mushure mekukokwa kumusika wekutengeserana kunyika iyi weRussia International Industrial Trade Fair, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise mitemo yekuti munhu atange bhizimusi munyika sezvo paine zvimhingamupinyi zvakawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemaindustry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanoti vakaenda kuRussia nemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, Confederation of Zimbabwe Industries, ZimTrade nemamwe mushure mekukokwa na
Minister weIndustry and Trade vanonzi vaDennis Mandrov. PaTrade Fair vanenge vachitaridza zvavanoita muindustry yavo, kubvira kutechnology, kune mamachines ekurimisa, magadziriro avanoita dzimotikari nemabhazi, nyaya dzemakombiuta, nyaya dzemadrones kana magadziriro avanoita mishonga.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakakomborerwa mune zvakawanda zvinokwanisa kusimudzira maindustry.
Tinoti goridhe tinaro, platinum, lithium, madiamonds, zvese izvozvo tinazvo. Asi chinodiwa manje itechnology kana kuti mamachine ekuchera kukwanisa kuti goridhe iroro rigadzirwe muno mumafactory edu emuZimbabwe.
Asi pane zvinobatika here zvakatenderanwa? Dr. Nzenza vanotsanangura.
So tiriko kuRussia takazoona zvemamwe makambani atakagara nawo pasi. Aya makambani akanga aine chinangwa chekuti vataure neveZimTrade. Pakatoitwa chibvumirano chekuti maorange ari kuenda kuRussia iye zvino achawedzerwa zvikuru. Zvakadaro futi vakati vanodowo kuzopota vachitenga mablueberries edu, vagoda maavocado, vagoda mengo, vagoda zvese zvizhinji fanika even mapineapple kuti apote achienda ikoko kuRussia.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuti ikwanise kudyidzana neRussia ichisimudzira upfumi hwayo.
Pari zvino kutengeserana kweZimbabwe neRussia kusati kwanyanyisa kudzika, asi kune makambani anechitsama ekuRussia ari kushandira muno muZimbabwe akaita kunge Aurosa iyo inochera diamond, kwoitawo inonzi Great Dyke Investments iyo iri kuchera platinum Saka zvinotarisirwa kuti kuenda kwakaita gungano iri kunogona kuunzwawo mukana sekuti Zimbabwe ine matingati investment opportunities kana kuti mikana yekuita mari kune vekunze, especially kana kuti tichitarisa tingangoti mumining zvicherwa, mukurima, manufacturing zvikuru sei, mafertilizer nemachemical, anova akanga amboda kuratidza ndikangoti kuwana gwara pakati pekudyidzana kwenyika mbiri.
Mashoko aya atsindirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Asi Dr. Chitambara vatiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vekunze.
Makaona kutanga kuti munhu anga achiregister business kana kuti apiwe license, makatarisa World Bank ease of doing business survey yavanoita aya, zviri kutora nguva inosvika iyo about 27 days on average kuti unge uchiwana license. Saka mazuva akawandisisa, tichienzanisa nedzimwe nyika vana Zambia vari pasi pe 10 days nedzimwe nyika dzakatikomberedza, titoredusawo zvakare cost of doing business muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Zimbabwe ndo nyika yedzimwe dzine the highest cost of doing business. Saka kana cost of doing business iri pamusoro, zvinoreva kuti munhu arida kuisa mari munomo achawana a very low return on investment. Ende maregulations akawandisa zvinopedzisa zvakuita kuti muve necorruption. And corruption inowedzerawo zvakare cost of doing business.
Musika wekutengeserana uyu wakaitwa kubva musi wa5 Chikunguru kusvika musi wa8 Chikunguru kuRussia kwakare. Nyika dzakawanda dzainge dzakakokwa dzinosanganisirawo Britain, Germany, Japan neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Panguva yehurumende yoenderera mberi ichitora matanho akasiyana-siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa cheLevel 4 COVID-19 lockdown, vana muzvinabhizimusi vechidiki vari kuchema-chema vachiti matanho ari kutorwa nehurumende ari kukanganisa mabhizimusi avo. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wekambani yeUpside Driving School vaitai Masango, avo vati denda reCOVID-19 riri kukanganisa upenyu hwevechidiki zvikurusa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere cheCOVID-19 chiri kundishungurudza zvakanyanyisa. Makambani mazhinji ari kuvhara, zvinova zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki munyika varasikirwe nemabasa.
Chirongwa cheCOVID-19 lockdown chiri kukanganisa here basa renyu?
Chiri kukanganisa zvakanyanya basa redu. Takatarisa kuti nhamba yevadzidzi vaiuya kuzoita zvidzidzo zvavo yakaderera zvakanyanyisa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vataidzidzisa vaibva kunze kwenyika, mabhodha akavhara. Saka naizvozvo havasi kukwanisa kuuya. Izvozvo zvinoita kuti basa redu riite shoma.
Sekambani, ndeapi matanho amuri kutora akanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Usu sekambani, tine matanho atiri kutora anodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 anosanganisira kugara takapfeka face masks nguva dzese, uyezve kukurudzira vadzidzi vedu kuti vapfekewo maface masks avo, kugara tichigeza maoko nemvura ine sipo kana kushandisa hand sanitizer, kugarazve takachengetedza social distance, uyezve kugara tichifumigeta motokari dzedu.
VaMasango, pane dzimwe nguva dzekuti munosangana nevanhu vasingade kuremekedza mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Sekambani, zvii zvamunoita kune vanhu vanenge vachida madriving lessons asi vasingaremekedzi mitemo iyi?
Vakawanda vanhu vasati vava kubvuma kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko. Isusu kana tichinge tasangana navanhu vakadaro, tinonyatsokuvatsanangurira zvakanaka, togara pasi navo tovaudza zvachakaipira uyezve nezvachinozokonzeresa kune avo vavanozondosangana navo vavanogara navo kudzimba kana vachinge vapedza malessons.
Nguva ndiyo yadyanana petai huru kuredu nokanda mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Ndinokurudzira ani naani akanditeerera panguva dzino kuti kana achinge awana mukana wekubayirwa nhomba inodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 aite saizvozvo. Vasateerera kumashoko eavo vanorambidza vanhu kundobayiwa nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvakanakira kuti kana chirwere ichi chichinge chazokubata wakabayirwa nhomba, hachizokubati zvine mutsimbo.
Avanga vari vaitai Masango, mukuru wekambani Upside Driving School, vachitaura vari parunare namai kove weStudio 7 vari kuChipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaze ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba ivaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelweni kuba balutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima.
Imagine some of the resources that were literally earmarked for certain KKA won't be, you know, extended in that direction, because once you've got the vaccine, you won't need as much PPE as the risk for the child community will be reduced.
Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services ugatsha lwezempila kahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe ngabe wazi ukuthi kunemkhuhlane nje. I-program engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingani sayiqinisa nje kuphela. Viyele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist bebetholakale eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma district hospitals bethu ukuthi be trainer ukuthi benze ama bebe ngama specialists beqeda ukutsena uDukazi silibona ukuthi bebengafuna ukuthi basuke yaka bayesebenza lapha basuka khona.
Ukhansila ka ward 17 lo 19 unkosikazi sikhululekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle noba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender based violence ziyanda. Abantu abaningi abatholi imali, nxa ukuthi abatholi imali uma ngoye ucine sehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapha okuvaccinatwa khona. Le kwathi kuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa ngathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 AM avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 PM uthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 PM ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. I-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekushiye loZulu edideni ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngeliso lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba kuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulumkhuhlane amavaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kwengezelela leyalo nyaka kundleko yakhe ebhajethi encedisana losizo azaluthola kwamabhizimusi azimeleyo.
Sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka
ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs, leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulomkhuhlane ngoba usasekhona.
Kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile
bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili, kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo, abe lendlela zokukhulumisana le ward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe vaccine, abe senelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70%, ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane, i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele, uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisilame kathesi anwanelisi ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekhristi. For a spending of 6 data, I probably data line it. If you can see all the way around, Zuma 49 corner. So, I can only take at this average teacher, Ukola, take home, I tell you, it's almost 21,000 to 25,000. I think there's a corner of the corner, who will buffer the 9,000. And I want to make an intake, who could have won the instant.
Ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokho liqhubeka likhankase liholo eliphezulu. Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama radio.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa laba sakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuvikela iCovid-19 ele vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyikuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, umona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzinze ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempilakahle, njengenhlalakahle, njengemfundo. Asikaze lo umumo womnotho angibona ukuthi iyinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangela ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani iyinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangela ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba nengozi yokuthi nxa abantu sebelotshela ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba lokunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona seliza kwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ukuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Ukuqhubeka uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa amathelevishini lamafriji amapholisa athi zitholakala emabhasini esesiyachapha umngcele eBeitbridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani nini njalo malini. Kodwa kumgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela usanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla kabafaki ama receipt kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalayisha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika e-border sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezitolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene ezelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijojiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, amathelevishini, imitshina yokuwatsha, amaradio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile ukuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokuchiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks discam yabona abakhona ukuthenga.
Usenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo lentombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye. Kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo. Umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho. Umphathintambo ofisini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo sibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekhanya lelokuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 ngabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha emthethwandaba nxa leli cala selithethwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le-COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba batsha umnumzana Brisk Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi kube lemidlalo ekhona. Sokungakunjalo nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport. Even ama sporting clubs amaningi ama sport bathola imali ama gate taking ngenxa yomthetho we COVID. Ama channels zonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngodlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo enengi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown. Kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Kuyenze ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusoccer lapho abanye bangkhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karingi. But ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi akwala zindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala amabhora lawo maybe socially kubheje ama-money games. At least mhlawumbe bangathola okuncane. Ama-clubs awukharingi kuyawanzimela ukuthi abhadale ama-players abangadlaliyo ngenxa yokuthi nabo abala nzuzo abayithola nxa kungela sporting activity iyakusenzakala. Because there few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebe ngo-driver bemchova obhich nayo futhi engathi khathesi isavaliwe. So kuyisinesibi khathesi ebantwini abakusport indaba.
Ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe?
I-sport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi. Nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo. Khumbula ukuthi wona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo the gaming industry ngenye yama-field esibisa inzuzo ku economy yethu currently. I-sport tourism kayikho xa imidlalo imisile. Kukhona ukwehla sile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhalizini kuma-city councils. Ama-city councils amanye azethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo. So nxa kungela sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena into yakhufayo and in turn i-economy yethu iyatisafa.
Inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19?
Kuneenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yata wonthi khona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities wonke okwamanje asamisiwe which means kuthiwa khona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi khathesi sinephumileyo siya kuma-olympic games but local imidlalo leyo imisiwe.
Siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19. Abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo. Ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezisho ngurhulumente kumbe the World Health Organization International ukuthi kuzanywe ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infectwa yi-COVID-19. Khonokho kungasebenzile ebuhleni because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona umunye sefike at a point yokuthi kwakhona you know he has a health immunity. So nxa abadlali labo bengahlatshwa ama-coaches engahlatshwa kungaba yinto enhle esise kuthi kwakhona khona okunye sokungavela after that but immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathesi baphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabasatshe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mascabs. Indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwa ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa.
Lo ke ngumnumzana Briski Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthokazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng sithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.